vanhu vakatamiswa misha nekuda kwemafashamo vaigara mumatende vakaiswa kuSt Patrick's nepamutambara mission. Tiri kuzwa mareports ekuti pakutestwa kwakazoitwawo nyaya dzecovid wawa ikoko kuna vanhu vanokwana kuita 11 vakabatwa positive. Zvava zvavhiringa vanhu vakati wandei kuti vanhu ava covid vakabva vainayo uno here kana kuti vakabatwa nayo vari munzira kuenda kwavaichengetwa kumaevacuation centers kana kuti vakaibatira mumaevacuation centers umomo here.
Asi vanhu pavanotamiswa misha vachienda kunzvimbo dzekupotera idzi havapiwe here zvikwanisiro kana kuti mapipi iyayo?
Zvandakaona pacyclone Charlene maevacuation centers atatinawo muno muward 15 papasina zvikwanisiro zvemappe kunze kwe1 cent yandakaona pakazombopuwa vanhuwo mamask because papari padhuze nepakliniki yanga iripo zvayo kati muzhinji mamusina zvikwanisiro. Ndisingazivi hangu pakuenda kuvakabuda vachiita this time kuti zvikwanisiro zvanga zviriko here, asi tongonzwa kuti kwavakaenda koko zvinenge zvava zviri nani.
Ko, mukufamba nemaduta vanhu umu hamuna njodzi here?
Njodzi inokwanisa kubudawo mukufamba kuti nekuti vaita kurwa nemabhazi mazupuku, hatiyazi kuti akabvawo akanaka here kana kuti anga asina kunaka, uye kuti masenders maaigara macho maa makamira sei.
Ko, chii chiri kupa kuti vanhu vakaputsirwa dzimba nemafashamo emvura muna 2019 varambe vachigara mumatende? Isi tiri kumbonzwawo kuti pane vamwe vari kubatsira. Zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita?
Nyaya yekugara kwevanhu matende nguva yakareba inyaya iri kutotinetsawo kuti zviri kufamba sei. Zveshuwa hurumende yakavimbisa kuti ichatora nyaya iyo sepriority kana kuti sechinhu chakakosha chaikwanisa kuti izotanga kuita. Pakava nekufamba kumasoko aibudawo kubudikidza mumapepanhau ehurumende nemuhurumende macho nemuzvivhitivhiti nemumaredhiyo kuti tiri kuwana rubatsiro rwakawanda, angava masimendi, kuri nemari dzakavawanda dziri kupinda dzekuti vanhu vakasara vasina pekugara noda kwedutu mupengo idai vawane pokugara. Asi up to now vanhu vangori mumatende ndi patiri kusvika musi wa15 March vanhu vanenge vanotwa ne2 years dzakakwana vangori mumatende ndi ya zvinorwadza. Saka tiyazi kuti kushaya zvikwanisiro here kana kuti pane incompetence, pane kutadza basa kuri kuitika kwaita kuti tisvike nguva ino vanhu vasati vawanirwa pokugara.
Ivo vari kugara mumatende umu vari kutiwo kudii nekuti vamwe vavo vakabatwa nechirwere ichi? Vari kunyatsonzwisisawo here kuti zvinofamba sei uye vangazvidzivirire sei?
Even as we speak ipapa ndine masawirawo nemahama dzirimo mumatende umomo vari kutiwa kuti vanhu vanonzi vakabatwa positive vacho vakadzoka, tatovanawo kumatende macho mava kutotyisa because hatichazivi kuti pasof quarantine pacho zvichange zviri safe zvakaita sei. So that's the situation. Asi tichingotiwo maybe pane mashandikiro azvichaita kuti zvifambe zvakanaka. Maybe ministry of health yacho vane plan or whoever vari responsible. Asi ndo mamirira zvakaita kunongoma blessing. Thank you very much.